Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu, nyamavhuvhu 3, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kutambira kukunda kwava Emmerson Mnangagwa vachiti Zimbabwe Electoral Commission haina kuita basa rayo nemazvo. Ukuwo vaMnangagwa vanoti vakasarudzwa zviri pamutemo uye vamirira kugadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika. Vemachechi vokurudzira vaMnangagwa kuti vashande navaChamisa sezvo vaviri ava vaine vatsigiri vakada kuenzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anga akapakatira zvombo nhasi amboedza kukanganisa musangano wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nevatori venhau muHarare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga ine zvombo nemotokari dzinodira mvura inovava nhasi ambovhiringidza musangano wavaChamisa nevatori venhau waitwa pane imwe hotera muHarare. Pasvika mapurisa aya panzvimbo iyi, vatori venhau vanga vakamirira vaChamisa kuti vauye kuzotaura navo pamwe nevamwe vatungamiri vebato reMDCT. Vabva vanzi nemapurisa aya vabve pahotera iyi. Asi vakuru vakuru vebato reMDCT vanga vachisanganisira mukuru anoona nezvesarudzo mubato iri, uye varivo vakasarudzwa kuti vamirire zvakare bato ravo muHarare Central mudare reparamende, vamurisi zvizvai vatsika madziro pavanzi vabve pahotera iyi. Vatori venhau vabva vatora mukana uyu kubvunza mapurisa kuti anga atumwa naani kuzokanganisa musangano uyu pamwe nekutyisidzira vatori venhau, asi anga achiratidza kuti ndiye mukuru anga achitungamirira chikwata chemapurisa ichi ati haakwanisi kupa mhinduro. Mushure memaminitsi anokwana kuita 15, vakafanobata chigaro chegurukota rezvokuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo. Vabva vasvika vakaudza mapurisa kuti vasiye vaChamisa vachiita musangano wavo nevatori venhau. Pavazotanga musangano wavo, vaChamisa vashorawo zvaitwa nemapurisa izvi, vachiti zvinovashamisa kuti vaMnangagwa vangashandisa chisimba chakadai sei kana ivo vakakunda musarudzo. Izvi zvatsinirwa nemubati wehomwe muMDCT, amai Teresa Makone.
Aiwa, mapurisa ka havaita zvinhu zvavanenge vasina kutumwa, vatumwa nani? Akufanyire kunge kuchiri kuitika mhere mhere. Kana president veZimbabwe vakahwina zvechokwadi, vaine shuwa nemafigures avo, chero dai tikataura tiri pai kana tiri pai hazvina nebasa rese. Iconstitutional right yedu kuti tingotaura tiita freedom of expression. Ko mapurisa ndei? Mapurisa anoshandiswa chete kana uine munhu zvauri kuvhara. Kana pasina zvauri kuvhara, mapurisa ane basa here? Hana nebasa rese. Regedzai titaure kana takaruza. Because takaruza. Iwo wakahwina, chimunyaso kufara wakahwina. Kwa kuzotitumira mapurisa iwo wakatirova futi kuelection, wotirova futi nemapurisa, zvinobatsira chii izvozvo? Takahwina zvine mutsindo. Samu dzakaitwa palaptop. And samu hadziso dzinotonga. Ndoti zvandingati kungotaura. Zvinoitwa nevanhu vakaratsika izvo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadewa mavhinga, vati zviri kuitwa nemapurisa izvi kutyora kodzero dzevanhu.
Mapurisa auya akambambashira zvombo zvakanyanya kumisa musangano wesangano reMDC Alliance navachamisa wavanga vairaudira kutaura zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Izvi zvaratidza pachena kuti hatisi muchikamu chitsva sevana veZimbabwe. Zvaratidza pachena kuti tadzokera kunguva iya yakare yekumbunyikidzwa yekuti hapana kodzero vanhu vari kutya. Iko zvino kutaurwa tiri kuita seHuman Rights Watch takapuwa mareports akawandisa kuti usiku hapfuura masoja airova vanhu munzvimbo dzinoti Budiriro, Glenview, Glenora, dzivarasekwa kuwadzana kuchitunguza kwaseke kuziko. Vanhu vairohwa vachinzi ibvai mumabhawa mamuri kutandara indai mudzimba dzenyu. Vanhu vari kutya mauto ari mumigwagwa. Musi wa 1 August kwakapfurwa vanhu vatanhatu vakafa. Saka zvinoreva kuti kudii izvi ndo here inonzi new dispensation yacho kana kuti kwete. Tiri padambudziko zvinotyisa asi dai zvapera nekukurumidza nekuti hazvina chimiro chakanaka. Hazvipi mukana kuZimbabwe kuti itange ukama hutsva nepasirosi.
Vachamisa vati vakakunda musarudzo idzi zvine mutsindo kwete zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vakakundwa.
Our collected result indicate that we won significant. We actually have a majority vote of over 2.3 million ahead of Mnangagwa. It is actually Mnangagwa who did not reach the 2 million mark as we then show.
Asi munyoro anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vati MDC Alliance yakadyiwa zviri pachena. Vachamisa vati vachatora matanho akawanda anosanganisira kuenda kumatare pamwe nekuita zvavati zvinobvumidzwa pasi pebumbiro remitemo, vachiti vachaburitsa humbo hwese hunoratidza kuti zanu PF yakabirira musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutori wedu wenhau Godwin Mangunza apinda mumusangano waitwa navamunangagwa nevatori venhau. Godwin, ndezvipi zvaunoti zvakakosha pane zvataurwa navamunangagwa?
Ndingati chikuru chabuda mumusangano waitwa navamunangagwa ndechokuti chokutanga vati vanotambira zvakabuda musarudzo uye vatendawo veruzhinji vemuZimbabwe nokuvachuza kuti vange varivo vachava president wenyika ino. Asi vati zvakakosha kuti kunyange hazvo pakaita mhirizhonga mazuva maviri apfuura, vati zvakakosha kuti vana veZimbabwe vashande pamwe chete mukusimudzira nyika yavo. Uye vatiwo vachamisa vatoti to you Nelson, I want to say you have a crucial role to play in Zimbabwe's present and its unfolding future. Saka vati ibasa ravachamisa nayo vamunangagwa pamwe chete kuti vange vachikurudzira kuti munyika muve nerunyararo. Ende vatungamiri vanokurudzira kuti munyika muite muve nerunyararo ndo vatungamiri chaivo chaivo. Ende vati vanofanira kuzviita pamwe chete. Vatiwo vana vemuZimbabwe vanofanira chero zvazvo pange paine kukwikwidzana pasarudzo vanofanira kuchibatana nekuti sarudzo dzakapfuura vobva vashanda pamwe chete. Pavabvunzwa kuti vanoti chii nemashoko avachamisa okuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo pamwe nekuti vachapikisa zvakabuda musarudzo idzi, vamunangagwa vati kubvira pavakapinda panyanga vakakwanisa kunge vachiita utongo hwechekerere. Saka vati vachamisa nebato ravo vakasununguka kunge vachinda kumatare kuti nyaya yavo inogadzirwa ikoko.
Godwin, kune vamwewo vari kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari mutungamiri wenyika panguva ino yesarudzo vasati vagadzwa vanga vasingafanirwi kunge vachiita musangano wavo wekutaura zvakabuda musarudzo vari kustate house, vatori venhau vari kuitorawo sei nyaya iyoyi?
Havana ndingati tatadza kubvunza mubvunzo uyoyo asi vabvunzwa mumubvunzo ivo vakatotaura kuti inini handisati ndiri mutungamiri wenyika, ndiri president elect. Ndingati mubvunzo wanga wabvunzwa wanga vanzi zvamataura imi kuti munoda kunge muchitungamirira nyika yese muchishanda nemapato ese, muchashanda here navachamisa, muchatora here vachamisa nevamwe mubato ravo muvapinza mukabhineti yenyu? Vamunangagwa vapindura vachiti inini ikohuyo ndiri president elect. Decision iyoyo ndichazoita kana ndichinge ndachinda president, ndagadzwa kuva president mukati memazuva mapfumbamwe ari kuteera sezvinotarwa pasi pebumbiro remutemo wenyika.
Taonawo Godwin vatori venhavo vachimhanyirana kutorwa mifananidzo vaina vamunangagwa, izvi zvinoreveiwo izvi?
Ndingati kubvira pakabva vamugabe kustate house yanzvimbo yakasununguka sereki nokuti munoona munhu wese mutori wenhau wese ukangoratidza kuti mutori wenhau, even vamwe vanenge vasina makadhi ebasa vanokwanisa kungopinda. Saka ndingati vapedza saizvozvo pano vamwe vatori venhau vanga vagara vatingokumbira kuna vacharamba munyori mutauro wavamunangagwa kuti hatichada kuti purezidendi vambopinda mugadheni mavo vachitenderera. Izvozvo zvabvumwa. Saka pavazopinda vachitorwa mapicha nevazvanzi ah kana vandavo maselfie. Saka taona vanhu malocal and international journalists vese vachitorwa maselfie na president elect vamunangagwa.
Ndinotenda Godwin. Godwin Mangundla, mutori wedu wenhau, anga achitaura ari parunhare ari muHarare. Vemabhizinesi vakawanda nhasi vavhura mabhizimisi avo muHarare mushure mekunge mapurisa afamba muguta achivavimbisa kuti vange vakachengetedzwa uye hapana chaizoitika kwavari. Godwin Mangundla anotipa zvenyaya inotevera.
Mauto ange asi mumigwagwa uye mapurisa atendera neguta achivimbisa veruzhinji kuti vange vakachengetedzeka. Izvi zvazoita kuti vemabhizimisi, mabhanga nemahofisi vavhure basa richitanga kufamba semazuva ose. Mumwe anotengesa muna First Street uyo asina kuda kudomwa nezita ati atanga basa na 8 pasina kuvhiringidzwa. Vamwewo vane chitoro chekutengesa mbatya muHarare vaJohn Murambwi vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti muguta maita runyararo nhasi nekuti bato reZANU PF rakakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wemuvhuro.
Bato rinokwikwidza kando raita kuti mashopa aramba akavhurwa because kana ivo vahwina then it means kuti hapasina noizi irimo because noizi inowanika kana tichinge tasangana nao tichiintimidheta mabesi avo. But now things are back to normal. We look forward to kuti maybe things will change, but I believe Emmerson Mnangagwa is a better president than Robert Mugabe.
Mumwe muzvina bhizimisi amai Amina Kagoro avavhura chitoro chavo masikati vati chavanoda runyararo chete pamwe nemari yokuti vakwanise kuita basa ravo pasina anovavhiringidza sezvakaitika nemusi wechitatu apo vakamanikidzwa kuvhara zvitoro.
Tikangokwanisa kuwanawo zvido zvatinodowo mari dzikawanikawo mabhizinesi zvakatiomera. Machange money ndo ari kuti rwada ndavabve murodhi.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vati zviri kuitika munyika zvakashata zvikuru nekuti vemabhizimisi havafaniri kutombopiwa vimbiso yekuti vakwanise kuita basa ravo nemapurisa.
Bhizinesi haafaniri kunge achitsvaka assurance kana simbiso yamapurisa kuti vange vachikwanisa kushanda zvakanaka. Ndinofungidzira kuti mabhizinesi anofanira kunge angoriwo neyatingati environment kana nzvimbo yekushandira yakanaka yekuti vange vachikwanisa kushanda zvisiri zvekuti vanowana simbiso yamapurisa.
Vakuchera vatiwo hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzeuori idzo vanoti dziri kukanganisawo vemabhizimisi zvakanyanya. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti zvisinei nezvakabuda musarudzo chinodiwa munyika runyararo kuitira kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka.
Zvatinofanira kuti vanhu vamunangagwavo vanofanira kutaridza leadership. Zvakaitwa zviya zvekuti vanhu vanoshutwa munhu achitoridza pfuti kunge ari muwozoni zvaitwa nemasoja zviya hazvibvumirwi. Vanhu vakaita zvezvoko anhu kunofanira kutotorwa matanho akasimba chaizvo kuti vanhu vaziye kuti impunity haibvumirwi. Zvakaitwa zviya hazvingabvumirwi.
Varuhanya vati vamunangagwa vanofanira kushanda nemamwe mapato akaita seMDC Alliance kubatanidza vanhu munyika kuitira kuti chero vemabhizimisi vakwanise kuita basa pasina kuvhiringidzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe Council of Churches iri kukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti ibatane neMDC Alliance. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, munyori muZCC Reverend Dr. Kenneth Matata vati semakereke vari kukurudzira vamunangagwa kuti vaite nhaurirano neMDC Alliance. Vamatata vati zvakabuda musarudzo zvinoratidza kuti vatungamiriri vaviri ava vane vatsigiri vakaenzana munyika.
Tiri kunyorera kuZANU PF tichivakurudzira zvikuru kuti vavake nzira yekuti vangasangana sei nezvikuru kuti vataurirane neMDC Alliance. Nokuti mapoka ari maviri achagone kuti umwe nomwe afunge kuti zvarikui zvinoitwa noumwe hazvichina basa because taona kuti kuvhota kwakaita vanhu pavakavhotera president they are almost sharing vari vaviri population yemuno muZimbabwe kana zviri izvo hazvigoni kuti vati umwe ungashanda umwe asipo.
ZCC yatiwo iri kukurudzira MDC Alliance kuti kana ine zvinyunyuto ishandise matare edzimhosva. ZCC yatiwo kana MDC Alliance isingavimbi nematare yakasununguka kutaura nevamakereke kuitira kuti zvakabuda musarudzo zvigadzirwe.
Chimwe chatanyorera ndechekuti ivo veMDC tinonzwisisa zvikuru kugunun'una kwavo asi tinovakurudzira kuti kana zvichibvira ngavashandise makotsi kuti vagadzirise nyaya yavo but tinoziva kuti vanotaurawo pamusoro penyaya yekuti dzimwe nguva makotsi haagoni kuvabatsira matare dzimosva haagoni kuvabatsira panyaya yavo. Tiri kuti isusu semakereke tazvipa kuti kana vachida kuti tivabatsire kutigadzire imwe mikana yekuti vafambise nyaya yavo tiri kukurudzira kuti vauye tibatsirane navo.
ZCC yatiwo zvakakosha kuti vaNelson Chamisa vacherechedzwe sezvo vaine vatsigiri vakawanda.
Chimwe chatiri kukurudzira ndechekuti kana zvichibvira hurumende yedu itsva ngaiise mubumbiro remutemo kuti mutungamiri webato reMDC Alliance kana kuti yatingati main opposition ave nerecognition iri muconstitution inoita kuti zvisangoita sokuti chinhu chisina maturo nenyaya yekuti tinoziva kuti ana vanhu vakawanda vanovatevera. Saka iyoyo recognition tiri kuikumbira zvikuru kuhurumende itsva iri kuitwa.
ZCC yakurudzirwa kuti nyika dzekunze dzione kuti dzingadyidzana sei neZimbabwe dzisingatarisi zvakabuda musarudzo. ZCC inotiwo kusadyidzana nedzimwe nyika kwakanyanyobata ruzhinji rweZimbabwe kwete vatungamiriri vehurumende. ZCC yatiwo panofanirwa kunyatsoongororwa kuti vanhu vakafa mukuratidzira vakafa sei. Vatiwo chavanoshuvira runyararo nekuchengetedzwa kweupenyu hweveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan iri kubva mukuita sarudzo idzo dzakundwa nebato revaimbo vemukuru wevatambi vecricket vaImran Khan, avo vakakunda mapato maviri aipikisa. Panguva iyo vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuedza kuda kuziva kuti sei bato idzva rePakistan Tehrik Insaf rakakwanisa kukunda. Kukunda kwaro kwatoshandura kare mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo. Guta remasvingo nhasi raswera riine runyararo, vagari vachiita mabasa avo semazuva ose. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vazhinji mudhorobha havasi kuratidza kufara, uye vatsigiri veZANUPF vanga vachifungidzirwa kuti vachapembera zvine mutsindo havana kuoneka zuva rose vachipemberera kukunda kwebato ravo, kunyange hazvo pamboita mota shanu dzatenderera muguta dzichiita ruzha. VaEdward Jacob Manzanga awantengesa pamusika vanoti ivo havana tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka nezvabuda musarudzo.
Imari zvavo zvavani matambiri zvachose zvakanaka nekutoti ini munhu wataa takatarisa kuti ndotohwina ndichamisa nekuti ndiye munhu vanotoziva kuti ndiye munhu wavo wangaidikana wa ndiye munhu odikana navanhu. Vanhu vakumamisha vakumaruwa vakavhotera mbeu yavakapiwa nezvinhu zvavaipiwa izvo havana future yamangwana. Vagere navana vavo kudzimba vakapedza kumayunivhesiti nemakoreji vacharamba chingobvuta kumbe vana vanamadhigirii iwavo. Saka nhamo yavo haimboperi. Isu vanhu vekumadhorobheni tisinoziva ramangwana tisinoona zvokuona kwekora mangwana. Saka isusu hatizvitambiri fanika isu tinorarama nokutengesa tozova kuti nhamo yedu yatanga kuzomhanyiswazve nokusungurudzwa ivo hatingodya vari voga.
Izvo zvatsinirwawo namuzvare Grace Mushayahama avo vanoti zvavaitarisira kuti zvibude musarudzo handizvo zvakabuda.
Wana vasikana kutombopemberera muna kana umwe kutombomanya achipemberera hazvisi kutombofadza kana munhu wese izvi. Tatakatarisira kuti chamisa uchahwina towana purezidendi munyuwani danhamo ingatane pamwe pane kuti ndoti mwana wangopedza chikoro oya kugara pandiri panozotengesa pamusika hazvishandi.
Asi mumwe mutsigiri wezanupf anga ari motokari dzatenderera mudhorobha vapatrick mutero vati vari kufara uye vanovipa kuti vamunangagwa vachagadzirisa matambudziko ose ari munyika.
Maelections munosaka maona anga ari free and fair. Tiri kufara kuti isusu vamunangarwa vakawara nzvimbo chavo vadzokera ndo vakatora nyika iyi kubva kuno munhu akasara nenyika ende vezeka vakaita nebasa ravo nemazvo zvo zvanga zvisingori free and fair. Tinotenda ngavatunge tinotoda ichange yokuti ivo mari ive isekuriti mari ave mabhenga vane mari vanhu vafari ZANUPF yetu tinoida ndo batinoziva ndo vanotungamirira vakatora nyika kubva kuvachena.
Mupepeti webepanhau remasvingomira vangulumani Mulambo vanoti vari kushamiswa nerunyararo rwaswera rwuri mudhorobha vachiti vange vakatarisira kuti vatsigiri vezanupf vachaswera vachipembera asi izvi hazvina kuitika.
Isi tiri kutoshamisikawo nezviri kuitika. Tikatenderera mudhorobha muno munoona kuti hapana pauri kumboona kana vanhu vatatu vana vari kutaridza kufara. Vanhu vanenge vari kungoshamisika nezviri kuitika kudanya inhau yekuti mutaundi ndomakanyanya kuvhotera vanhu vebato rinopikisa here kana kuti vanhu havasi kufarira zvakabuda musarudzo. Mudhi yachona haisiyo yatoziva vanhu kana paitika chiitiko chakadai isipeari kana kwazogomana mutsva vanhu vanofanira kufara vachipembera.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vamasimba gonese vanoti vanhu vazhinji havana chekupemberera nekuti havana chivimbo chekuti ZANUPF ichagadzirisa zviri kunetsa munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti ruzhinji rweZimbabwe haruna mufaro nezvakabuda musarudzo zvakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission nezuro, ichiti vaEmerson Mnangagwa vakakunda vaNelson Chamisa musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanotiwo sarudzo idzi dzinoreva zvakasiyana-siyana kuZANUPF, mapato anopikisa, uyewo kumasangano nenyika dzekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, kuti tinzwewo maonero avo.
Kumuye Zimbabwe zvakabuda musarudzo zvinoreva kuti mamwe makore mashanu ekutambudzika. Ndakauya kuno kuZimbabwe kuzovhotawo asi pakabuda sarudzo kutenderera kwatiri kuita mumaguta mumadhorobha akasiyana-siyana mune kusuwa uye mune kugunununa kunobva kuvana veZimbabwe. Vana veZimbabwe havana kufara nezvakabuda musarudzo. Vana veZimbabwe vanoziva kuti vakavhotera shanduko. Vana veZimbabwe vakavhotera mabasa. Vana veZimbabwe vakavhotera migwagwa iyo yavaiziva kuti ichaunzwa nehurumende yavachamisa. Saka izvozvo zvakabuda musarudzo hazvienderani nekuvhota kwakaita rujekerero rweZimbabwe. Kutenderera kwandaita Harare, ndadarika nemarusape, manamacheke, izvozvi ndiri mamutare, hapana kana munhu mumwe chete ari kupembera.
Bato iro rinotonga reZANUPF zvochirevawo kuti kudii nezvanga zvakatarisirwa nenyika dzekunze nevamwe vose.
bato rezanu PF ranga richishandisa inganzi mantra yekuti Zimbabwe is open for business. Zvichireva izvokuti vaiva nekuveva kuti vanhu vekunze kwenyika vauye muno mabhizinesi atange kushanda maindastiri avhurwe. Izvi zvaikwanisika chete kuitwa dai sarudzo dzedu dzanga dzaitwa murunyararo.
Kune masangano akaita sana African Union naana SADC. Vari kutiwo kudii nezvakabuda musarudzo izvi? Tiri kuona vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana vana European Union.
Tikatarisa maobserver mission akauya ivawo vanana Commonwealth, vanana Africa Union, SADC, vanana IRI, vanana NDI. Pane kuvirirana kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina ukanyatsoverenga magwaro avo ane kakuvirirana karipo kekuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe yadzoka Dr. Victor Chimutu vachitaura parunhare vari kwaMutare neStudio 7. Veukama neshamwari dzemumwe wevanhu vatanhatu vakapfurwa nemauto vakafa nemusi wechipiri, amai Slivia Matambo Maposa, vanoti havasi kufara nemafiro akaita mumwe wavo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya iyi.
Hama neshamwari dzaungana kumba kwemufi kuProspect vachirangarira mumwe wavo uyo akapfurwa akafa munguva yaiitika mirizhonga muHarare yeMDC Alliance, vachiratidzira kunyunyuta kwavo pamusoro pemabatirwo aiitwa zvaibuda musarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Mumwe wevanhu vanga vachichema mufi vaCharles Makonye vati vari kurwadzikana zvikuru nemafiro akaita muvakidzani wavo.
Ndinonyanya kuzvitarisa, ndakazvitarisa inini kuti ngandidi mudzimai wangu aenda kubasa. Zvoitika saizvozvo ndosaka ndirikunyanya kundirwadza, ndozvitora sezvandiri plus nei seneighbor. Munhu anga ari right, munhu ati atigara naye, even baba vacho tinonyanya kuwirirana zvakanyanyisa. Nguva dzose tinobatirana semustreet yedu imwe chete. But zvanyanyisa kuzvonzvonyanya kurwadza because even hapana ari kutora responsibility kumaleaders.
Vamakonye vati vanorwadzikana zvikuru kuti mufi akasvika pakufa murume wake pasina zvaaiziva.
Ndandatonzina mai chuya yemunditore tichitotaura tese kwanzi kumapast 3. Saka vadaro ndokumba vati a few minutes later vakutry kumufonera vachiti no ndauda kumboenda kuma ndakutenda makombi because iyo mota yainge isiri right. Saka ndokumba vati no chimira endeone kuti ndeita sei. Zvikanzi mira ndiende kumakombi. Zvikanzi zvamuri kuti hazvina kumira zvakanaka, regedzai ndiuye ikoko. And then immediately after vakufona fona yachadairi and then he became worried. Ndopakamba azopinda ati ndakatoita zvechivindi kuti ndipinde mutown ndiende kucentral nokuda kwokuti ndandanzwa zvadaro. And then later on ndopa vakazoenda kupolisi. Vasvika kupolisi kuya ndobva vati hatisati taona report yakadaro. Ndokumba vaenda asi chirega tiende newe kuparire nyatwa, kune vanhu vanzi vaendesa kuparire nyatwa. Pavaenda kuparire nyatwa vaya vasvika vaona hakuna chinhu. Meanwhile from matauri avanga vachiita vaiti nguva dzese idzi vanga vakango vari murodi imomo pavanga vashudirwa ipapo. Saka vakazoenda vachitenderera vachitsvaga mahospitals kuti vaone kuti pane chiriko here vakashaya.
Vamakonye vati vanhu vakaona mukadzi uyu achiurayiwa vanoti mutumbi wake wakagara mumugwagwa kwenguva yakarebesa usati waendeswa kuchipatara.
Vari kutaura vamwe vari kuti ivo bhodhi yakanga iripo kubva kumapast 3 kana to 4 whatever time is ikazobviswa kumaseven. So you can just imagine kuti bhodhi lying in the street saizvozvo.
Imwe hama yemufiva Edward Matambo vati vanhu vachagara vachisvika munyika nokuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakange vavimbisa runyararo, asi zvakazoitwa nemasoja zvakasvibisa hurumende yavaMnangagwa. VaMatambo vati pavakaona mufananidzo wemufi pamaWhatsApp aitumiranwa nevanhu havana kuziva kuti munhu ainge apfurwa kafa aive mwana wemukoma wavo. Sangano reZimbabwe Human Rights Association rakashoropodza zvakaitwa nemauto, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vatori venhau kuti mauto haasi iwo akapfura vanhu ava, asi kuti vakapfurwa nevanhu vairatidzira. Sangano reVeritas rinoti pasi pemitemo yenyika mutungamiri wenyika ndiye chete ane masimba ekuti mauto apinde mumigwagwa kuitira kuti achengetedze runyararo. Ndakamirira Studio 7 kuWaterfalls, ndini Kiri Mudzamiri.
Tinotenda kuna Kiri Abva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 3 kuNcwabakazi 2018 nenguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
those that voted for me and those who did not, for both must be made to belong and to participate in national processes. I will do all that is in my power to live up to the expectations of those who voted for me, and equally to prove myself to those who did not.
Onqobe ukhetho lokudinga umongameli njalo obevele ngumongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane njengoba ukhetho solwedlule.
Yiyo yini i-new dispensation yangkhona ekuthi abantu abakwanisi nje ukwenza i-press conference? Kodwa mina kukubona kwami ngibone ngani abantu laba bayakwazi ukuthi bantshontshe i-election. Why ngisitsho njalo? Namuhla kuthakwa kwakhona iHarare bantshontshe 50,000 bavuma bathi we are sorry sihambanisile.
Amapolisa ake azama ukuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa umkhokeli weMDC eHarare, lapho atshele khona intatheli izindaba ukuthi nguye onqobileyo njalo akakwamukeli ukunqoba kukaMnangagwa. Kuwoza Friday lamhlanje seleqembu elicula isicathamiya ele uZambezi Atsa elikhokelwa nguLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane njengoba ukhetho solwedlule. Njalo uthi uMnumzana Nelson Chamisa ulendima angayidlala ekuthuthukiseni ilizwe. UMnangagwa wethule amazwi la emini lamhlanje ngemva komhlangano kaChamisa, lapho atshele khona intatheli izindaba ukuthi nguye onqobileyo. Ngokunjalo uChamisa uthe kayamukeli impumela yokukhetho yokunqoba kukaMnangagwa. UMnangagwa unqobe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu 50.8%, kwathi uChamisa wathola 44%. Kodwa uChamisa uthi nguye onqobileyo njalo uthi uthole i-56%, kwathi uMnangagwa wathola 44%. Kodwa uMnangagwa uthe nguye onqobileyo njalo uthe uChamisa labanye abanqotshiweyo kumele bayamukele impumela yokhetho bavume ukubana banqotshiwe. Nanka amazwi kaMnangagwa ekhuluma lentatheli izindaba eState House namuhla.
I'm proud and humbled to have been elected to be your president. I pledge to be the president of all Zimbabweans, a president of those that voted for me and those who did not. For both must be made to belong and to participate in national processes. I will do all that is in my power to live up to the expectations of those who voted for me, and equally to prove myself to those who did not. To Nelson Chamisa, I want to say, you have a crucial role to play in Zimbabwe's present and in its future, and in its unfolding future. Let us both call for peace and unity in our land.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebonga uzulu weZimbabwe ngokumvotela njalo esithi umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ulomlando angawudlala ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane avuselele ilizwe. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa la sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kanti yena nxa ekwanisa ukuthi abone ukuthi kulale kusasa, kuyakwanisa ukuthi abantu basebenzelane. Kungani wakhipha uMugabe ngombhobho iminyaka eminingi kula kunciphiswana la oMorgan Tsvangirai besaphila? Kuqilwa ukuqilwezelwa enguye ovuma uba abe ngukuthi ngu-vice president. Namhlanje sokukhulunywe phela ukuthi abantu ade ngincintisana labo kabathakazeleli indlela eyenziwa ngayo umncintisano. Bathi bona bafuna ukuthi baye ecourt. Kame bayezwa siyezwa ukuthi khuluma ngakho, kodwa kakame sibona ukuthi siye abantu baye ecourt bayekuzwa bayenikeza i-witnessing ukuthi umncintisano lo wagogeka ngaphi. Kuqakathekile ukusebenza lonke, kodwa kufanele ukuthi usebenzelane, usebenze lo muntu ojabulayo layo ukuthi nxa umehlulile umehlule okuse owakhathesi kakame khonokho, ngoba siyazi ukuthi yena ukusebenzana labantu belekakwazi ngoba wakhipha uMugabe ngesibhamu.
Singabona mhlawumbe ekhulumisana lo Chamisa yini ukuthi azame ukufaka abantu bakhe labo kuhulumende?
Yelo liqiniso, ungazinanzeleli ukuthi ama-presidential votes akhona vele ayahambelana. Lokho ufaka nje 50.8% nje sokuyikwenzayo. Sengicabanga nje iminyaka lana e-GNU leyana ukuthi uMugabe yena wezwa kukuzima ukuthi abe lo hulumende owagedwa, kodwa yena engafuni waze watshelwa yi-SADC. So mina ngiyabona ukuthi nxa amadali angathi khona hatshi kwaphambaniseka kancane nje kuyakhulumeka akwaleki hanje singamazimbabweni sonke. Kabahlale phansi bakhulumisana umyota siye phambili, ngoba kufanele ukuthi ilizwe lethu liye phambili. Kodwa hatshi nje kuphonga ukuthi buyanilize ngapha yizwe lingenisa, kawuqale kulungisiswe ukuthi kanti kwaphambaniseka ngapha, wenzele ukuthi kwela kusasa kungaze kwaphambaniseka.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe sixoxela eseHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kayamukele impumela yokhetho lokudinga umongameli ngoba kube lokuqilibezela okukhulu. Ngalokho uChamisa uthi nguye onqobileyo njalo uthi uMnangagwa kumele ehle esihlalweni. UChamisa wethule amazwi la emhlanganweni oke wazama ukuphanjaniswa ngamapholisa eRiot ehoteleni yeBronte eHarare. Kubika uMavis Gama.
Iningi labantu labenhlanganiso ezizimeleyo basole kakhulu ukwenza kwamapholisa lokhu. Omunye wabasole lokhu kwenza kwamapholisa ngusenator weMidlands owebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosikazi Lillian Timvias.
Yiyo yini i-new dispensation yangkhona ekuthi abantu abakwanisi nje ukwenza i-press conference? Kodwa mina kukubona kwami ngibone ngani abantu laba bayakwazi ukuthi bantshontshe i-election. Why ngisitsho njalo? Namuhla kuthiwa kwakhona iHarare bantshontshe 50,000 bavuma bathi we are sorry siphambanisile, bakhiphe 50,000 from the President Chamisa's vote. Number one, in Manicaland bangezelele u-ED nge-68,000.
Ethi asikho isizathu sokuba kulethwa amapholisa emhlanganweni womkhokheli wakhe lentatheli zindaba.
I-election le intshontshiwe and intshontshiwe anilimzule sithi 10+4 = 40. Intshontshwe like that is so plain. UMugabe wayentshontshe i-election kodwa lalidinga lisale lidinga lani ukuthi kodwa untshontshe ngapha liswele. Kodwa lapha ithi bonke kuntshontshwe vele kunoma igrade 1 can tell ukuthi abantu laba bantshontshi election.
Lo mhlangano lentatheli izindaba ugcine ususenziwa ngemva kokungenela kwahulumende othume osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko umnumzana Simon Khaya Moyo oxolise emele uhulumende. Ujamisa uthi amapolisa atshengisa ukuba akamelanga ukulondoloza ilungelo loluntu. Ujamisa utshele intatheli izindaba ukuba abomanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance uzokwenza konke okusemandleni abo ukuveza ubuqili bebandla le-ZANU-PF kanye lokuthatha amanyathelo ukulungisisa ukuqilibezelwa kwabo kukhetho olusanda kwenziwa abathi banqobile.
As far as we are concerned, this election as a presidential result is fraudulent, illegal.
Limpumela yokhetho lukamongameli kuyibuqili olungekho emthethweni ngoba kuningi okungahanjiswanga ngendlela okumele uZulu akwazi. Kumele sikubeke emgceke ukuthi yite esalunqobayo lolu khetho. Njalo lokuba salunqoba lolu khetho sesilungiselela ukubumba uhulumende ngemva kokuba senze okumele sikwenze ngokusemthethweni okulondoloza intando kaZulu. Intando kaZulu kayisuki kulokho okuthiwo ngumba. Kayisuki kwabe-ZEC kodwa isuka ekuphathekeni kwakhe kukhetho khona e-polling station.
Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uphathe owakhe umhlangano lentatheli izindaba emveni waxolisa kakhulu ngalesi senzo samapolisa abefuna ukuphazamisa umhlangano lentatheli izindaba obubizelwe ngumkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Wathi eleZimbabwe lilizwe elilandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezivumela ukuba abantu belelungelo lokuvumelana layiloba ngubani kanye lelokuchothoza uhulumende lapho ephosisa. Umnangagwa uqale watsho lokhu emazwini awalobe ngendlela yokukhulumisana yakulezi nsuku yekulenjini eye-Twitter wazogcizelela emhlanganweni lentatheli izindaba lapho akade ekhanya ejabule okwamagama ukuthi unqobile. Uthembise ukwenza uphenyo phezu kwalesi sehlakalo ukudinga ukuba kuyini sibisibili okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abanye babancintise kukhetho banqotshwa bathi kabavumelani lempumela yalolu khetho ngoba kayihambelani lezifiso zikaZulu. Kubika intatheli izindaba yethu ubathabile Masuku.
Omunye wabancintisayo umnumzana Nkululeko Chuma obemele ibandla le-PRC eyinsiza uveze ukudana ngoba engazwisisi ukuthi abantu abahlala bekhala ngenhlupho ababhekane lazo bangaphinda bavotele iZANU-PF njani.
Yes, siyabona abantu intando yabo sebeyivezile, baveza bakhetha abakukhethileyo, bakhetha iZANU-PF ukuthi bakhokhele futhi ibakhokhela for the next 5 years. Kuyikuthi vele iZANU-PF ibilokhu ikhokhela iminyaka engu-38 edluleyo kodwa kungela tshintsho olukhona. Bese kumangalisa abantu bakithi sibinda balaso bawuvotela ibandla elilethe uncindezelo kwelemandebeleni, ibandla elihlukuluza abantu, ibandla eligqilaza abantu, ibandla elingalethi ngqobekela phambili empilweni zabantu kuzigaba abantu abaphila kizo. Kodwa kufika ukhetho besicabanga ukuthi mhlawumbe lukhetho abantu abazavota ngengqondo zabo bezwisisa futhi bekwazi lapho abadlule khona ubuzima ababubonile empilweni. Kodwa umuntu angena ebhokisini ayefaka uxa avote, konke lokho kuyasethusa, kuyasimangaza ukuthi kanti abantu bakithi sesangenwa kuyini. Ibandla lezanu emashonaland bebengalifuni, bengalivoteli, kodwa emathebelelendi kogodlwa insiza bayivotela abantu.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu obencintisa ephumula ubabaza impumela yokhetho ngoba bekusobala ukuthi abantu bafuna inguquko, hathi lokho okugcine kuphuma.
Abantu bavotile silo baphumile ngokunenga, abantu bebephuma sibekuvota especially ama youth aphume ngobuningi, but amaningi angikhona ukusizwa ukuthi bafuna i-change bebesithi bavotele uChamisa. Kulathi kunje kusimangalisile ukuthi umnangagwa uwine njani, kumangalisa kuzobanzela abantu bona laba endaweni lapha athikwa khona uwinile, ngoba abaningi bathi abamvotelanga bona, bebevotela u-MP civil wabo mbukhansila wakwezanu, but ku-president bebefaka uChamisa. Abantwini abaningi sibili esesikhulume labo bayatsho ukuthi bona bavotela uChamisa, abazange bavotela umnangagwa. Even ama-youth athe sikhulume ukuthi bona bazovotela i-bullet train cause bafuna i-change, bafuna imisebenzi. Umnangagwa bebathembisa ukuthi within 100 days abavulela imisebenzi, akuzange kube le misebenzi. So bayamangala abantu, sinje sikustate sokuba washocked ukuthi kade kuhambe njani, kugcine nje kuzongena umnangagwa njani thina.
Obencintisa ezimele emguza umisi Winston Ncube uthi ukhetho luhambe kuhle loba kube lokuningi obekungaphezu kwamandla abo okumele kulungiswe yilabo abanqobileyo.
Ukhetho lohamba kuhle loba kungabe kulokunye okungaphansi kwamandla ethu singeke sakukwanisa ukukulungisa khathesi, esimele ukuthi ama-legislators angenileyo fanta esilungisela phambili for ama-electoral reform. Lo yini imithetho ekhona eyeze-AFN kwizeke ku-constitution emele ilungiswe ukuthi nxa kuvotwa ukhetho lubanjwe ngendlela oluqondileyo njalo olu-more transparent, ikakhulu emguza besilama-polling station ayi-99. It's very impossible in 12 hours to go to 99 polling station and go see all of them, especially ezinye zisendanye ezingafinyelekiwe. And then okwesibili phambili mina nginjalo ngingasime mphumeleleyo, I'm willing ukusebenza la yena lo okhethiweyo owine okhethwe ngabantu ukusebenza la sithuthukise isigaba sethu semguza, ngoba sekufuna intuthuko. Intuthuko akukhona ukuthi ebuya lobani, kodwa intuthuko yethu thina sonke, ngoba owinileyo lo ongawinanga, lo sihlala emguza lo ongahlala emguza, yinto esifunayo ukuthi umguza uphakame.
Oncintise kukhansili kobulawayo emele ibandla lezaphu umnumzana David Moti uthi izekhi kumele ilungisise inhlelo zayo ngoba abazange benze ngendlela ikakhulu emifanekisweni yabo ebingakhanyi.
Kwesinye isikhathi kwakuthatha 3 to 5 minutes umuntu eseboxini khonapha, angazi ukuthi bona bakusebenza. In the near future yona izekhi kumele ibe leqiniso entweni lalokhu yakuthi nayena izekhi izahlala njani yona lama-particulars abantu engakwananga kuzobe fikela ngalokuvota engakudiscover lokhu yakuthiwa umuntu uyabiselwe emuva kuthiwe ibizo lakhe li-invalid. Kuyingcazelo yangikhona kula kube sekuthiwa ikhodi yewaziwa ibabezela izekhi kumele ukuchazela abantu yona leyana individualism yelimazileyo.
Obekumqoka kubo bonke abakhulume le Studio 7 yikuthi ukusebenza kwezekhi kumele kukhuphuke khona kuza kuba sobala ukuthi umsebenzi wabo bayawazi. Abanye abancintisileyo bathi bazahle baqale khathesi ukulungiselela ukhetho luka-2023. Ontanga basukume ngobuningi kulolu khetho bethi abadala kumele badedele bona babafundise khona bezazimela ekhethweni oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America.
Uzulu weGwanda uthi udanile kakhulu ngempumela yokhetho lapho kunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi elixoxela lomsakazo lithi belikhangelele inkokheli entsha ebizaletha amaqhinga amatsha kwindube ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe. Edolobheni leGwanda bekuthule njalo lalabo abanqobileyo lokhu bengakaqalisi ukujabulela ukunqoba kwabo kukhetho. Iningi lithi libona ngathi ukhetho lutshontshiwe. Osakhulayo uBrighton Dlamini uthi imdanisile impumela yokhetho.
NjengamaZimbabweans siphatheke kabi ngale election result. Into ekhona yikuthi umuntu angeza ke angabi ekhulunywa ngabantu kodwa ewine. Abantu bonke bakhuluma ngoChamisa kodwa adliwe. Akulanto enjalo. Iyo irigging yonke.
Umgcini sihlalo ebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi yamaNdebeleni. Umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi abayamukela impumela yokhetho.
Sizo make sure and sizo demonstrate peacefully sibonisa umhlaba ukuthi kona lokho kakusi kakusijabulisi. So I think it's always isikhathi ukuthi thina esikunanzelele ukuthi isikhathi sokuthi nxa ngaba sebefuna ukusibulala sonke kulungile ngoba siyahlupheka sibe sesithole umuntu ozasikhipha edubeni.
Lobanje umanyano we-MDC Alliance ukhala izimathonzi ngokuqilibezelwa abebandla le-ZANU-PF bamanzinte. Njalo umnumzana Malaki Nkomo uthi i-ZANU-PF ingqobe ngoba isenza intando kaZulu.
Ngoba sikuqhiwe umhlabathi siwubonile abantu bakhona bayancediswa ngenhlanyelo. Inkomo sizibonile futhi zingenile ebantwini ukuthi abantu babe lakho ukuthi bathi bakwanise ukuthi baziphilise. Ibandla le-ZANU-PF abantu sebelibonile ukuthi yilo kuphela ibandla elilabantu engqondweni.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kayamukela impumelelo yokhetho ngoba kunguye onqobileyo. Kukanti umnumzana Emmerson Mnangagwa ubonge uZulu weZimbabwe ngokumvotela. Kusenjalo amapholisa ahlomileyo alindile phandle kwamahofisi ebandla le-MDCT edolobheni leGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Ku Live Talk lamhlanje sixoxa ngokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zenyakatho yelePakistan zithi kuliqembu labantu abahamba betshisa izikolo zakulesi sigaba lithabalalisa zisala zingumlotha. Sokutshiswe izikolo ezilithumi ilanye ngeviki edluleyo. Kulabantu abangaba yizigidi ezine abasesigabeni se-Assam kwele India asebezithola bengasela ngwalo zabo zokuhlala kulelo lizwe. Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni we-rugby kusasa lizadibana leNamibia emdlalweni okudinga iqembu eliziya kuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njani.
Iqembu leZimbabwe kumele linqobe leNamibia kusasa ukuze liyale lokhu lilethuba elokuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo elizweni laseJapan. Abafana beZimbabwe sebedlale imidlalo emithathu kulumkankaso njalo emidlalweni wokuqala babengujikelo bhanqa 23 ka-23 leqembu leMorocco, kuthi emidlalweni wesibili batshaywe nge-45 ka-36 leqembu leKenya, ikanti kwesithathu badliwe nge-18 ka-14 leqembu leTunisia. limpumelelo ichi iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine ngalani nemiklomelo kodwa umdlalo waleli qembu uThapfumat Parirenyathwa uthi bona njengabadlali balethemba lokuba bazafinyelela ukuyadlala kumdlalo wezwe zomhlaba.
We've managed to play as well as who we're playing as our opponents.
Kumidlalo esidlale phambilini kwalo owangempela viki sidlale kuhle kakhulu okokuthi bekungena mehluko omkhulu phakathi kwethu lamaqembu ebesidlala lawo njalo sinqotshwe sekusele imizuzu emihlanu ukuba umdlalo uphele. Okuqathekileyo ukuba siyakholwa ukuba sizaphumelela njalo ukukholwa yikho okumqoka ukuze sifeze izifiso zethu.
Amanye amaqembu aphatheke umkhankaso wokudinga iqembu eliza kuyadlala umncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisa ele Kenya, ele Tunisia, ele Morocco kanye lele Uganda. Njalo iqembu elizaphutsha imidlalo liphezu kwengalane yile elizaphakamisa isicoco se-Rugby Africa Gold Cup liphinde njalo lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba. Iqembu elizaphutsha lisendaweni yesibili engalane nemiklomelo elizadlala lamanye abe iphutshe isendaweni efanayo kwamanye amazwekazi. Kuthe lizanqoba lapho liza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba. Kusenjalo akula midlalo yenguqu yesigaba seCastlelaga Premier Soccer League ekanye le-Southern Region Division 1 kulimpela viki edolobheni lakobulawayo. Njengoba inkokheli ye-Premier Soccer League idlulisele phambili imidlalo yeviki lamajimu amabili lanye ngoba kusesatshelwa ukuba kungaba nodlakela ngemva kokungazwanani phezu kwempumelo yokhetho oluqhutshwe ngempela viki yedluleyo elizweni. Abe Southern Region Division 1 Soccer League bona balomhlangano kulimpela viki. Abathanda ezemidlalo balakho kuyazilibazisa bebukele umncintiswano weZimbabwe Squash Open oqale namhla endaweni yeSebabs Squash Club njalo uzafika emaphethelweni ngesonto. Lo mncintiswano ungenwe ngabadlali bakwamanye amazwe yagoqela ele South Africa, Zambia kanye leNigeria. Ngesonto umncintiswano kakhilikithi weSpaponza 2020 uqhubekela phambili enkundleni Heath Streak Academy lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBajers lizadlala leSabres, eleRaptors lizadlala leHawks, akuthi eleBlazers lizadibana leTigers. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwaza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba leqembu lesicathamiya ele uZambezi Arts elikokhelwa nguLucky Moyo.
Emazweni amaningi angaphetsheya leli qembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko liphakamisa namasiko esintu. Amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi bona-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo.
Ibizo nguLucky Moyo, ijaha lasesikhalangeni ePlum Tree endaweni yaseNgwana lapho kuvela khona amajaha njengabo Socha Moyo, oTaurai Shareba, oFuture Ndebele, oSinini Ngwenya, bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo.
Iqembu leZambezi Arts lamunjelwa kwelengilandi ngamalunga amaqembu achiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana leBlack Mfolos, iBlack Spear, lamanye amaqembu anemaninginingi achiyeneyo eZimbabwe njalo bayaphambili ngomculo wabo wesicathamiya.
Sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini, izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo Machobana, kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu. Sihlabela kaningi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo, kaningi sijale ukuncedisa nje kuma fundraising.
Sekuhlelo lwabantu woza woza Friday sile uZambezi Arts besiculela ingoma zomdabuko. Ingoma zabo zimumethe imiko njalo ziyafundisa. Nangu umnumzana Moyo efakaza.
Iskati sesiphelileke lapho uEzra Chisospanda behamba lo lakhe moyo leqembu lakhe le uZambezi Atsa. Kwanele mthwakazi lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.